Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vabva Studio 7 parunare kuti iri nderimwe danho rekuderedza mazuva ekushanda kubva pamashanu kusvika pamana pavhiki nechinangwa chekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Pataenda pamhepo, vaChimina vange vasati vakwanisa kupa Studio 7 uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvafana nechirwere ichi muBotswana. Asi muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panharembozha vachishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +267 719 6724 ndinodzokorora zvakare nhamba idzi +267 719 6724. Kana munhu achida kuendesa mutumbi kuZimbabwe panodiwa magwaro kana kuti kopi anoti rerufu, death certificate, gwaro rekufambisa kana kuti passport, tsamba yekuratidza kuti mutumbi hauna chirwere chinogona kutapurirwa vapenyu, tsamba yekuti mutumbi vachengetedzwa kuti usaore, uye kune vanenge vafane chirwere cheCOVID-19 vanofanira kuiswa mubhokisi risingavhurike kana kuti zinc hematical field coffin. Izvi zvinodiwa nenyika yeBotswana zvakare. Asi pane vanoda kuradzika mutumbi wavo muBotswana, panodiwa gwaro rerufu, gwaro rekufambisa kana chitupa uye gwaro rekufambisa rehama yepedyo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka yenyama muguta reKhaburoni vaEken Tendai chidarikire vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Saka nyaya iri kunde kuti vanenge vatiomesera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zveemail address, because pamwe pacho patinotoendako tinoda kutoitirwa tsamba dzacho dzekuti timire line, unogona kuona kuti unospenda the whole day usina kubetserwa kozekuti watimopa email zvekuti chinhu chacho chiri kuda emergency.
Vanotodai muzinda weZimbabwe watsvaga dzimwe nzira dzekubatsira nadzo vanhu, nokuti vakasadaro ruzhinji ruchatsvaga nzira dzekuendesa vafi vavo kumusha nemusango.
Kuti uwane mapepa ekufambisa zvotora kana mazuva matatu isati yavhurwa imiwa yacho nekwacho waunenge watumira. Saka izvo zvinogona kutiremera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zvemaemail. Tingaitira zvinhu zvemaemail here zvinhu zvekumusha kwete zvinoda kuti zvitibetsere? Zvinoona zvekuti panotiremera ipapao.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reKhaburoni vaHoward Munemo vanoti danho ratorwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana idanho rakanaka kwazvo.
Tiri kurarama munguva yakaoma, chirwere chiri kupararira muno muBotswana zvakanyanya. Saka danho ratorwa neembasi yedu yeZimbabwe kuti vanhu vaapply vari kuDzimba zvose zvavanoda maererano nezvevafi nezvimwe zvatoda kuembasi. Tinoona riri danho rakanaka chaizvo nekuti zvinodzivirira physical contact kuti vanhu tisapanana chirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji uya vari mukoti pachipatara chikuru chenyangago referral hospital muguta reFrancis Town muzvare Justina Mayambutse vanoti vanhu vanofanira kuziva kuti utachiona hunokonzera COVID-19 hunogona kutapuriranwa nekugamuchidzana mapepa chaiwo.
COVID-19 chirwere chiri sirias, chinoda vanhu kuti vaite sirias nekwacho, because vanhu vari kugamuchidzana mapepa ende havana kei nechirwere ichocho. Chofamba chinofamba pakugamuchidzana zvinhu, saka vanhu ngavaongorere vaite carefuli nechirwere ichocho.
Botswana ine vanhu zviuru zana nematanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 106,690 vakabatwa nechirwere icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 1,569. Mizinda yenyika dzakawanda pasi rose iri kuderedza uwandu hwevashandi mukuedza kumisa kuparara kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Dini, shingirai madondo.